manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manira kana kavatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina uri musi wechina kurume 1 2018
makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mutongi wedare repamusoro amai Priscilla Chigumba vanotereswa mhiko sasachigaro weZimbabwe Electoral Commission.
Vakafanobata chigaro chemutungamiri weMDCT Engineer Elias Mudzuri vanoshora zvikuru kanzuru yeHarare pamabatiro airi kuita vanotengesera mumigwagwa yeguta iri.
Kanzuru yeguta reBulawayo yovandudza maitiro ayo mabasa senzira yekufadza vagari vemuguta iri.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Mutongi wedare repamusoro Justice Priscilla Chigumba vatoreswa mhiko nhasi sasachigaro mutsva weZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC. Amai Chigumba vavimbisa kuti vachaita basa ravo sezvinodiwa nemutemo kuitira kuti sarudzo dzemunyika dzisakonzere mutauro. Kugadzwa kwaamai Chigumba kuri kutambirwa nenzira dzakasiyana-siyana. Gweta uye vari senator vaDavid Coulthard vari kushora zvikuru vamunangagwa vachiti havaifanira kunge vakadoma Justice Chigumba kuvasachigaro weZEC sezvo vaine nyaya dzavakamboferefetwa nevaimbova mutongi mukuru wematare dzimhosva vaGodfrey Chidyausiku pamwe navaLuk Malava.
Mai Chigumba vaipomerwa mhosva yekuda kubhadharwa chioko muhomwe asi nyaya iyi haina kwayakazoenda. Vakoroti vanoti sezvo nyaya yavaipomerwa isina kujeka maperero ayakaita vamunangagwa havaifanirwa kudoma amai Chigumba kuti vave sachigaro veZEC. Mutungamiri weTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume vanotiwo havawirirane nokugadzwa kwaamai Chigumba sasachigaro weZEC sezvo vasina kuchena.
Chokutanga ndechekuti kuti pave naZEC chairperson ndozvatanga tichitsvaga kuti zvinhu izvozvo nekuti chinzvimbo chinokosha. Asi chechipiri mai Chigumba tinoziva isu vane nyaya dzeori dzavari kupomerwa vakapomerwa pamaindastri kuenda kudare reSupreme Court avakapinda muna 2017. Vane nyaya dzeori, nyaya idzidzi hadzina kuti vaguma dzavasvike kudare kumatare dzimhosva kuti vatongwe nokuda kwadzo. Tinozivawo zvakare kuti mai Chigumba munhu wakamira kwazvo kuti pataida kuite mademonstrations emera ndoumwe vanhu majaji akati madecisions ekuti tisapinde pamademonstration iwayo vechimarambidza. Saka vane nhorondo isinganyanyoro pafadza fara ziya conceived opposition.
Saka ivo zvavatosharudzwa zvoitwa sei?
Isu tinoti ivo kana vakagone kurishanda vasingatsigiri military junta kana kuti vakarishanda vasingatsigiri lacoste vakarishanda sezvarinofanira kushandwa kumirire vana veZimbabwe tiende kusarudzo tinoti vaite zvakanaka. Saka we can give the benefit of doubt now kuti tione kuti vachafambisa sei basa. Asi vavaziva kuti basa ravapinda haridi kuti vange vari kulacoste kana kuti vakatsigirana nemirizari junta vavaite basa ravo nemazvo.
Saka hamunyatsokugutsikana nokusarudzwa kwavaitwa?
Hatisi kugutsikana zvikuru semunyaya dzeori dzakangozotsikirirwa ende huye tinozivawo kuti pane nhoroondo yekuti ZANU PF kazhinji inode nevanhu vanozogona kuitsigira if the worst comes to the worst.
Kana kuri kuti matarisana navo masangana navo mungati chinyi kuna mai chigumba
mai chigumba tingavaudza kuti basa rematora amai nderekuti sarudzo inzwe zvakasununguka zvinofadzi vanhu vese vemuzimbabwe chishandaisa izvozvo kana mukatyisidzirwa kana pakaita zvaitika zvingava nani kuti mubude pachena kumhuri yezimbabwe movaudza nokuvazivisa vanokutsigirai imishanda yebasa renyu musina kumakarerekera mukadaro magonero enyika uye munonga magona kuita mandeti yebasa iroro
avo vange vari mutungamiri wetransform zimbabwe vajacob ngarivhume vachitaura vari parunhare vari muharare
Vakafanobata chigaro chemutungamiri wemudisi engineer Elias Mudzuri nhasi vashora kanzuru yeHarare mapurisa pamwe nemasoja nekusabata zvakanaka kwavanonzi vari kuita vanotengesa zvinhu mugwagwa Thomas Chiripasi anotipanyaya inotevera
Vashitaura pamusangano wavaita nevanorarama nekutengesera mumigwagwa ava muHarare nhasi vamudzuri vati vanotengesera mumigwagwa havafanire kubatwa nekuseri kwemaoko nepamusana pekuti havana kuenda kunoshandira mumigwagwa nokuda asi kuti nekuondomoka kwaita upfumi hwenyika izvo zvave kukonzera kuti veruzhinji vanhonge svosve nemuromo
munoziva musi watamacha on the 18th of November vazhinji venyu makapinda mutaunu muchiramba zano na Robert Mugabe Mapinda muroad hapana kana wani chakabiwa hapana kana wani chakaitika that was a demonstration yokuti we cannot allow ourselves to be abused by leaders and vanhasi muri kubva pano muchiti we cannot allow ourselves as vendors to be abused by leaders but to exist in police where we are selling imimi munofanira kuto make sure kuti you are going to police pamuri kutengesa so that hapana umwe munhu anouya achikuatakai achikubvisai mustreet achikumanikidzai nokuti nyika iyi yasvitsa pairi nevaripo ngatigadzire street police yekuti ngatiite coexistence kusvika paelection muchinovota paelection mapolisi edu ndeyekuti hatibvisi munhu mustreet zvekumanikidza kusvika ikonomi yanaka tichigadzira ikonomi munhu achibva mustreet anofanira kuenda kubasa
Mumwe vanotengesera mumigwagwa muzvare Winnet Mbaiwa vaudza vamudzuru kuti mapurisa ekanzuru mapurisa ezetarapi pamwe nemasoja vari kuvarova vachivatorera zvinhu zvavanotengesa mumigwagwa uye havazowana zvose zvavanenge vatorerwa nemapurisa ekanzuru pavanozozvitevera vachida kunobhadhara mari dzefaindi muzvare Mbaiwa vati pane vanhu vakati kuti varemadzwa mushure mekurohwa nemapurisa ekanzuru yeHarare masoja pamwe nemapurisa ezetarap
handizivi kuti nimi makansela kana muchigara miting yenyu munogara here kuti vhenda nhasi ribvisiswe $20 faindi munhu ari kutengesa zvinhu zve$3 pakaoma ipapo chimwe chandinoda kutaura futi ndechekudai muri kuziva here kuti mavhenda vazhinji zvapera kwezvirema nekukuvadzwa nekanzuro muri kuzivawo here kuti situation yatiri isusu mavhenda inzwisiseiwo kuti hatina mabasa of course ti haisi solution yekuda kupinda mustreet inorotori nhamo iyoyo pane kuti wese afunga kuti nhasi ndiri kuda mari ari kunanga kuna vhenda
vataura vakamirira meya weHarare vaBernard Manyenyeni pamusangano uyu uye vari kanzura muHarare vaGerson Mandere vati kanzuro yavo inokoshesa zvido zvevagari asi chiri kunetsa mukanzuro yavo ndechekuti pane vashandi vekanzuro vari kupinza zvematongerwo enyika mukuita basa ravo vaMandere vati sekanzuro yeHarare havadi kuona vanotengesera mumigwagwa vachishungurudzwa asi ZANU PF yave kushanda nevamwe vashandi vekanzuro yavo kuita zvinhu zvinenge zvisina kubvumirana makanzura
tambudziko ratinaro manje nderekuti isisi semakanselers we operate nema committee system titone committee inonzi informal sector committee inofanira ichiaddressa ma issues enyu but tambudziko riripo manje nderekuti zviri kuitika munzira manje asi kumbobva even ku committee ko management yedu is taking my instructions somewhere of which the committee system yedu inofanira ichiita se ichishandiswa
vamudzuri vaudza makanzura ose kuti agadzirise nyaya dziri kunetsa vanotengesera mumigwagwa. Vakakurudzirawo kuti vanorarama nekutengesera pakati pedhorobha vanofanira kushanda pamwe chete nekanzuru vachichengetedza utsanana kuti veruzhinji vasabatwe nezvirwere zvakaita sekorera iyo inonzi yadzikamidzi mudhorobha reChegutu.
Statement yakaishiwa naminista yekuti takwirirana nameya. Tatina meya nezuru tikataurirana tikati ayo hamungatitaurirana nameya. Because vanozodzokawo kwatiri isitobvunza vatsvangirai toti aiwa tingawirirana izvozvo toti ayo voti ayo tobva tati ayo indanzi handizvo hatingawirirani kurwisa nevanhu vakati papau hatingawirirani kurwisa nevanhu vari kunonga svosvo nomuromo hatingati kurwisana nevanhu vari kupisa zvitinha neuswa zvakaitwa mubhaibheri zviyazvo. Saka ndo yatoti mandeti yedu yamakatipa haifaniri kukonflikta nezvido zvevanhu. Ndichaita kuti titaurirane muchitipa masuggestions mamwe togona kutadza kumabatsira, but ini ndakatarisana nekuti masuggestions neway forward ndeyekuti makanzelers edu nameya vanofanira kuita mafrequent meetings nemi okutarisa kuti kana pashata togadzira sei. Takatarisana futi nokuti nekorera iriko iyi tinei protector sei. Kana zvichibvira vanofanira kutotsvaka zvemaplastic bag zvokuti mufambe nazvo vanenge vachitengesa munhu unogona kutisatsvina yake muya obvisa achirasa.
Vamudzuri avo vakaita meya weHarare weMDC wekutanga vakurudzira kanzuru kuti igarewo yakavhura zvimbuzi zvose zviri mudhorobha reHarare pamwe nemumisha inogara veruzhinji vachiti veruzhinji vari kushaya pekuzvibatsira sezvo mikova yezvimbuzi izvi ichigara yakakiwa zvave kuita kuti veruzhinji vazvibatsire pose pose. Panguva yavaiva meya weHarare vamudzuri vakashanda zvakasimba vakagadzirisa migwagwa yakanga yakazara makomba muguta reHarare asi vakazobviswa pachigaro cheumeya nehurumende yaiva yava Robert Mugabe panguva iyi vachipomerwa mhosva dzisina musoro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Vaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanonzi nemusi wechipiri vakadaidza vaimbova mutevedzeri wavo amai Joyce Mujuru kumba kwavo kuBlue Roof kuBorodio muHarare vakakurukura nyaya dzakawanda kusanganisira kubviswa kwavaMugabe pachigaro nemauto uye kudzinga kwavakaita amai Mujuru basa. Aka ndike kutanga munhu achibuda pachena kuti ataura navaMugabe kubva zvavakabviswa pachigaro nemauto muna mbudzi gore rapera. Amai Mujuru vanotivo vakakwanisa kutaura namai Grace Mugabe parunhare sezvo vanga vasiri kumba. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuna vaMugabe kana amai Mugabe kuti tinzwewo divi ravo panyaya iyi. Muzukuru wavaMugabe vaPatrick Zhuwao vanga vasiri kudaira nharembozha yavo pataedza kuvabata. Vaimbova mutauriri wavaMugabe vaGeorge Charamba vakazivisa kare kuti havachataure vakamiririra vaMugabe. Ngatinzwei hurukuro yataita naamai Mujuru kusanganisirawo kurohwa kwavanzi vaitwa nhasi nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU-PF apo vange vachitsvaga rutsigiro.
Patatanga kusvika kuchitubu ndopandaona kuti vanhu veZANU vanenge vafunga zvinhu zvavo avo, saka vachinzi vanouraya vanhu, saka vachinzi vanorova vemaopposition. Ndopanga pachitonzi nemamwe mayuthi, saka ivo vari kuti tisisi tirege kuvateera tirege kuvateera tivarove kombanje yatatengerwa tinoiisa ku handi muri kuona. Saka isisi ndobva tabva payapa. Imwe ndatazombotiza nemotikari yasecretary general wangu dzangu dzavharirwa ndatadza kuti ndopinda sei mumoto. Saka ndo pavazotanga manje kuti kandira matombo kurova nezvimubhadha nezvimupinyi nemapuranga iwayo, ini ndarohwa padama rekuraiti zvekuti ndatobva nekwadokta kwandanobayiwa majekiseni uye nekuti ndiende kunotorwa x-ray. Saka kwazonzi kwex-ray kwandaifanira kuenda kwavharwa hawo ndichaenda mangwana, asi ndapiwa hangu mushonga aiwa uri kundiitira zvakanaka. Sivana vaenda kunotsonwa vatemwa musoro.
Saka imi marohwa nei?
Vanofanira kunge vandirova kana chisiri chibhakera nokuti pane vanhu vanga vatezenge vagara mumota manda ndichida kupinda kana kuti vandipotsera dombo here handichaziva.
Ko vakuvara vangani?
Ah, vakawanda handingambovaziva.
Zvino mamhangara here nyaya iyi kumapurisa?
Ehe, amhangarwa kumapurisa nekuti vamwe vana vacho vatoenda vachichururuka ropa ikoko. Ndazenge ndamhaniswa kwadhoko. Nokuti tiri kunzwa kunzi pane vatiro vaivavo gurupu iroro. Ehe, pane mazita ezanu. Sekita general wedu anogona kuzokutumira mhepo. Asi panzi vashanu vasungwa kuenda kuGlenora Police. Pane masoja maviri.
Asi chii chiri kupa kuti vapindire kudai panguva inoyi kunyanya kuZanu PF? Vamwe wacho tiri kumunzwa vachiti hanzi nekuti ibato ravo vakarirwira nekudaro vanofanira kuri defenda.
Vana vane 25 years vakarwira ZANU PF kupi? Vanodarika mai mujuru, vanodarika vamhundura, vanodarika vana paka chipoera, vanodarika vana kenobeta, vakarwira kupi? Kana ivo vanana Emerson Munangagwa vakarwira kupi? Vanodarika mazitanda kuudza yai. Vega, isu tiri kutaura kuti NPP ibato revanhu verusununguko, ibato rinoda zverunyararo. Zvatakarwira ndo zvatiita kuti titange NPP. Muchaziva kuti kubva kwangu kuZanu PF Munangagwa akati akazvipigwa chaizvo. Akazvipigwa, unozvipigwa nekurwadziswa kwemumwe. Ye zvino ndakuzotaurwa neni navamugabe kuti aiwa zvinhu zvinofanirwa kunge zvakafamba mune zvakanaka. Handikuona kuti vakanga vaudzwa zvisiri izvo.
Vamugabe vakasvitsa soka kwamuri here mai mujuru?
Kutoenda kunotaura navo chaizvo vachitokurukura neni kuipa kwezvinhu kuti hazvina kufamba zvakanaka, vakanyeperwa.
Makataura navo rini apa?
Ndakataura navo varimwe zuro musi.
Saka vari kuhavo kumba kwavo vari kunzwa seivo?
Aiwa, vari kuhavo kumba kwavo vari kuziva kuti zvakaitika hazvisi pamutemo. Vari kuziva kuti zvaifa, ende vari kutoshamisika kuti vakomana vavaifungidzira kuti vanoziva kuti gidi harisiro rinotungamirira hurumende. Nhasi raagidi raakutungamirira hurumende zvamboita sei?
Mutungamiri webato rinopikisa reNational People's Party uye vaimbovawo mutedzeri wemutungamiri wenyika amai Joyce Mujuru vachitaura vari parunare muHarare.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na6 AM kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na7 PM mazuva ose. Munotibata pa909 AM uye pa4930-13860, 15460-15580 ne6080 shortwave. Musakanganwe Live Talk na8 PM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne15460 frequencies. Pindai muchirongwa cheLive Talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk. Ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza5:15 kusvika na6 PM uye nemusi wechishanu kubva na5:45 kusvika na6:15 PM. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Makateerera kuStudio 7.
Tiri kutevhenyura tiri muWashington DC.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dare repamusoro muKenya rakomekedza hurumende kuti ibvumidze materevhizheni matatu kuti atepfenyure zvitevera kuvharwa kwawo mushure mekunge atepfenyura kuzvigadza semutungamiri wenyika kwakaitwa nemutungamiri webato rinopikisa vaRaila Odinga. Zvuru nezvuru zvevanhu zvakaungana muUhuru Park muguta guru reNairobi zvichiona kuzvigadza kwaita vaOdinga, avanoti sarudzo yemutungamiri wenyika iyi yakabiridzirwa guri rapera. Nemusi wechipiri hurumende yemuKenya yakati bato ravaOdinga ranga risiri pamutemo uye ikabhana materevhizheni matatu aya.
Mutungamiri weAmerica wa Donald Trump vari panguva yakaoma kubva kubazi rezvematikitiva reFederal Bureau of Investigation pamwe nebazi rezvemutemo panyaya yekuti voburitsa here pachena zvinyorwa zvebepa rinonzi Nunes Memo zvinoratidza kuti vamwe vakuru vakuru mukuchengetedzwa kwemitemo havafariri vaTrump.
Mapato akawanda ezvematongerwo enyika anoti ari kutambira kudomwa kwakaitwa amai Priscilla Chigumba kuvesa chigaro weZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC. Asi mapato aya anoti acharamba akaisa ziso ravo pavari kuona kuti vari kushanda samutongi gava here mukubata basa ravo. Nyaya yesarudzo munyika yagara ine mutauro vanopikisa vachiti masangano anoita zvesarudzo anotema akarerekera kubato reZANU-PF. Mukuzeya nyaya iyi tabata gurukota rezvemitemo uye vari nhengo yeZANU-PF vaZiyambi Ziyambi pamwe nemunyori mukuru weMDCT vaDouglas Monzora. Totanga nekunzwa kubva kuna vaMonzora.
Tinoimba kuti kuapoindwa kwaitwa Justice Chigumba kuchaopena imwe new chapter panyaya dzedu dzekuti tive nesarudzo dzakachena. Takanga tane zvinhu zvizhinji zvatanga tawirirana neZimbabwe Election Commission ichatungamirwa namai Makarau. Chokutanga chaka chiti chekuti isuwe zvematongerwo enyika tikwanise kunge tichitaura pamwe chete neZEC tichironga urongwa hwesarudzo dzakachena. Chechipiri ndechokuti tainge tawirirana kuti kune code of conduct remapolitical parties rinofanira kunga richiteedzerwa. Chechitatu tanga tawirirana kuti panofanira kuwa nesarudzo dzakachena. Chechina hakufanira kunge kune mhirizhonga. Tikawirirana zvakare kuti masoja, mapurisa nemaCIO havafaniri kuwa nezvechekuita nezvematongerwo enyika kana zvesarudzo. Tikawirirana zvakare kuti nyaya yokuti United Nations neAU neSADC zviuye kuno uku panenge pachiitwa sarudzo inge iri nyaya inokurukurwa nezvayo.
VaZiyambi, munoonawo senyaya yekudomwa kwamai Chigumba?
Kudomwa kwamai Chigumba kwakaita kuburikidza nekunge anga ari mubatisa chigaro weZEC mai Makarao vasiya basa kugore rakapera raakundodarika. Asiya basa, mumbiro redu remutemo rinoti mukuru wenyika vanofanirwa kutsvaga mumwe vachinge vakuru kukura neJudicial Service Commission nekomiti yedare reparamende inonzi iyo komiti yeStanding Rules and Orders. Izvozvo mutungamiri wenyika vakaita izvozvo, vakadzamisa pfungwa dzavo vakatarisa kuti pamajaji zvinove zvinotaurwa nebumbiro redu kuti munhu anenge ari sachigaro munhu anofanirwa kunge ari jaji kana former jaji kana munhu anokwanisa kunge ane qualification yekuita jaji. Vakadzamisa pfungwa vakatarisa pane varipo zita ramai Chigumba ndora vakabuda naro. Vakaona kuti munhu anenge anoe njikere dzinoita kuti basa iro riende mberi asina kwaakarerekera achiita basa rake nemazvo. Vakanyorera mapato andataura reJSC neparamendi. Mapato iwaya akagutsikana. JSC ikati aiwa zvamataura tiri kuwirirana nazvo. Committee of Standing Rules inove ine vamapato ese ari muparamendi yakave nekugutsikana. Vanhu vese vanogara mukomiti iyoyo vakati sarudzo yaitwa naPresident toda kuikudza. Munhu asingashoreke anoita basa rake nemazvo ngatipei mukana wokuti anga achinoita basa rake. Saka nyaya dzese dzinosungirwa kunge dzichiitwa neZEC ndivo vanenge vaakutungamirira kubva nhasi musi wavasarudzwa zvichienda mberi.
VaMonzora, munotarisira kuti munenge maakutanga kutaura navo rini?
Isu semapato matatu ari muparlamendi takatine hurongwa hwekuti tiite curtis call kwavari tiende tinovaona. Isu zvatinokurudzira sebato reMDC ndezve kuti tinofanira kuita zvinhu zvedu tichiwirirana, tichiita manegotiations, tichiita nhaurirano, nekuti mazuva ano zvinhu zvichagadziriswi negakava kana kutukana. Iko zvinezvi tinosora zvikuru zviri kuitika zvekuti kune vanhu vaakurohwa nebato rezanu PF.
Vaziyambi.
Vamonzora handitozivi kuti nyaya dzavo vari kudzwa nepi uye dzinoendepi, uye kuya vanga vachisungirwa kutaura ndeyekuti kwaane mutungamiri weseke.
Avo vanga vari gurukota rinoona nezvemitemo uye vari nhengo yezanu PF, Vaziyambi Ziyambi, Manzwa zvakare kubva kumunyori mukuru wemDCT vaDouglas Monzora. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare.
Chikwata cheFC Platinum chatambira shoko rinofadza kubva kuConfederation of African Football vakatarisana nemutambo wavo ye-2018 CAF Champions League. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Vateveri vechikwata ichi vari kufara mushure mekunge FC Platinum yatenderwa kushandisa nhandare yavo yeMandava Stadium mumakundano eCAF Champions League, zvichipedza kutya kwanga kuripo kuti nhandare iyi inokwanisa kuita mitauro sezvakamboitika muna 2015. Izvi zvinotevera ongororo yakaitwa nhandare iyi mwedzi wapera neConfederation of African Football ichitungamirwa navakabelo Dozlong. Avo nezuro vakati Mandava Stadium inokwanisa kushandiswa kutambirwa mitambo yezvikwata zvepamusoro muAfrica. Kunyange hazvo nhandare iyi yakambotambirwa mitambo yeCAF Confederation Cup muna 2015, CAF yakabuda pachena kuti pane zvaidiwa kugadziriswa nhandare iyi nemahotera anogara zvikwata kuti Mandava ikwanise kutambirwa mitambo yeCAF Champions League kana yeAfrica Cup of Nations. VaDoslong nevamwe vavo vasati vashanya vemuguta rezvishavane vakapinda mubishi reugadzirisa Mandava Stadium pamwe nePort Hotel neRunde Lodge, idzo dzapasa kuchengeta vashanyi vemutambo wenhabvu vanobva kune dzimwe nyika. FC Platinum yaiva yaisa parutivi nhandare Barberfield Stadium Bulawayo kuti ndiyo yaizoshandiswa dai Mandava Stadium isina kubudirira muongororo iyi. Gore rapera chikwata chengezi Platinum Stars chaishandisa National Sports Stadium panzvimbo yeBaobab mushure mekunge CAF yati Baobab yaive isingakodzere kuunganidza zvikwata zvenhabvu zvepamusoro muAfrica. FC Platinum inenge iri kunze kwemusha mumutambo wavo wekutanga musi wa11 kukadzi nePrimeiro de Agosto yekuAngola. Mumutambo uyo vakawanda vanofunga kuti Platinum inorohwa. Asi mumwe muteveri wechikwata ichi vaMishek Chisale vanoti hakusisina zvikwata zvidiki kana zvikuru munhabvu yepasi rese zvekuti vanofunga kuti kugona kunenge kudada inokunda kuAngola.
Se timu yatisati ise Champions League kana kuti bhora rembhora mazuvano bhora harina small teams harina atarisire kuti tingawine nezvibodzo zvakawanda, asi chimwe chete kana zviviri zvingaita zvinani.
FC Platinum iri kutarisira kusvika kana kudarika mumin league stage yeCAF Champions League umo makasvikwa neCapes United muna 2017. Asi mumwe muteveri wemutambo uyu vatatenda makazhu vanofunga kuti FC Platinum ikatamba sematambiro ayakaita muZimbabwe apo mwaka wanga wave kupera inosvika kana mufinari yeCAF Champions League. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheWomen's Round Table na 8 PM tiri kutarisa kugadzwa sasachigaro weZimbabwe Electoral Commission kwakaitwa amai Priscilla Chigumba semunhukadzi.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001202465 0318. Sezo nguwa edi apera, rigaiti mbotari samsoro inaozwa kare.
Mutongi wedari rapamsoro amai Priscilla Chigumba, vanotoreswa miko sasachi garo we Zimbabwe Electoral Commission.
Vakafano bata chigaro chimutungamiri MDCT va Elias Mudzuri vanoshora zvikuru kanzuro yeHarare pamabatiro airi kuita vanotengesa mumigwagwa.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muinesu mangwana mangwanani. Ini ndini Tanonoka Wande.
Neni Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Tokusiyai mina nditungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.